manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 29 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari mubato rezano PF muHarare dzinotanga zvisina kurongeka uye dzimwe nzvimbo dzemamwe matunhu dzekuvhotera dzichinzi dzanga dzisati dzawana mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Zvinonzi pakaita kusawirirana mubato reMDC mudunhu remashaland west nezuro apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yecastle lager premier soccer league nhasi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sarudzo dzemapuraimari mubato rezano PF muHarare dzinonzi dzatanga zvisina kurongeka uye mune vamwe matunhu muchinzi maita mhirizhonga zvokuti pataenda pamhepo kuvhota kwanga kusati kwatanga sezvo dzimwe nzvimbo dzekuvhotera dzanga dzichinzi dzanga dzisati dzawana mapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo idzi dzange dzichifanira kutangana 7 dzemangwanani asi zvazvina kuitika matunhu ese makumi maviri nemapfumbamwe mapurisa mamwe angakapakata zvombo nhengo dzebato iri dzinovhotesa pamwe nevamiriri vevange vachikwikwidza vakavata kana kuti vamukira panzvimbo dzekuvhotera asi zvinonzi mapepa ekuvhotera ndiwo ange asati aendeswa kunzvimbo idzi zvinonzi kambani yehurumende yePrint Floor ndiyo yakapiwa basa rekudhinda mapepa aya nezano PF uye yakatadza kuita basa sezvaitarisirwa Hatina kukwanisa kubata vePrint Floor kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi kuvhota kwanonoka kutanga munzvimbo dzakawanda dzakaita seGlenview, Glenora, Highfield West nedzimwe uye kuHarare South kuvhota kwange kusati kwatanga sezvo panzi kwanguya maballot papers makumi mashanu chete vanoona nezvekurongwa kwemusangano mudunhu reHarare vaDouglas Mahia Vauza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvafamba zvakanaka kumatunhu akawanda munzvimbo dzakaita seHarare South hakuna kumira zvakanaka.
Panongooni maincidences mamwe atingangotaure anoda attention akafanana neviolence. We've had maincidences evanhu vanga vari kuita violence public for bear. Pane vanhu vanga vachitandanisa vanhu vavanga vachifunga kuti vanhu ava vanogona kunge vachivhotera imwe kandidheti saka vanga vakutandaniswa ikoko ndiwo makeses atakati akaiswa election directorate munhii anenge achifanira kuti adi aitwe disqualify ani vanhu vari kuita izvozvo because then maelections edu anenge akanganiswa
Vamahia avo vari kukwikwidzawo muHarare South vati ivo nevamwe havasi kufara nekuti mwana womutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vatongai Munangagwa vakapinzwa musarudzo idzi nerweseri kunyange hazvo vange vasingakodzeri kupinda musarudzo idzi
akakwalifaiswa kuva kucandidate iye asingakwalify because marules and regulations apart anga achitaura nyaya yekuti munhu anofanira kunge aita 5 years ari mudistrict iye haasi Provincial Election Directorate ikam disqualify, National ikam disqualify, Politburo ikam disqualify. But we are surprised kuti is it through corruption or what is it that is qualified him? Saka nyaya iripo ndiyo yokuti Tongai Munangagwa ndiye apinda muresa ari kungoita kuti zvinhu zvishate.
Vati semaonero avo izvi zvakaitwa nevanhu vanoda kusvibisa zita ravamunangagwa uye ichi ndicho chinhu chakanyanyisa kushata chatichaitika mudunhu reHarare. kubvira pakabviswa vamugabe pachigaro vaGerald Gwavira avo vari kuda kukukwidza kuvekanzura muwadi 1 vanoti havasi kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika asi vati vachamira kusvika mabalot papers auya.
Shefu tichangomirawo kusvika taona kuti vachati kudii mabalot acho tayangova mabalot paper because kana mabalot paper asati auya kuti uende kumbazve nezvatinombonzwa nenyaya yemaelection akudhara isaingoitwa yekuti aigona kungovhotwa usiku nevanhu vatatu unowana wakavhoterwa kauti wakabviswa.
Zvinonzi vakuru vakuru vanoona nezvesarudzo muzanu PF mudunhu reHarare vange vari kuvimbisa vanhu kuti vari kugadzirisa zvinhu kuChuru Farm pedyo neGlenview kwaita mhirizhonga uye munzvimbo zhinji dzakaita seGlenview, Glenora neHighfield vanhu vange vaine hasha sezvo vange vasiri kubvumirana kuti gwaro revavhoti roshandiswa nderipi. Vamwewo ndo vange vasiri kufara kuti mazita avo ange ari kushayikwa. Kumufakose zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka asi vanhu vange vasiri kufara nechinono change chichiitwa nevange vachivhotesa. Vamwe amai vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vavhota vange vasiri kufara nezvange zviri kuitika.
Tavhota hedu zvakanaka asi panechinenge pari kuda kuitika chitsotsi mavhoti edu haana kunyatsomira zvakanaka ipapo tichaona kumberi.
Zviri kuitika muHarare ndizvo zvinonzi zviri kuitika munyika yese. Hatina kukwanisa kubata vanoona nezvekurongwa kwemusangano muzanu PF vaEngelbert Rugege kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zvichakadai kuzvishavane mupepeti wenhau kubepanhau reThe Daily News Gift Piri asungwa akabhadhara faindi yemadhora makumaviri achinzi ange asingabvumidzwe kutora mufananidzo mukamba yemapurisa maererano nesarudzo idzi. Munyori wenhau anoshanda akazvimirira uye aimbovesa chigaro weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Kumbirai Mafunda ashora kuita kwemapurisa uku achiti aifunga kuti kushungurudzwa kwevatori venhau kwakaenda navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Iye zvino tomboenda kuna Evans Zininga uko anotipa zvinosangana nevechidiki muchirongwa chake cheYouth Forum.
Kwa zuwa hii muri ya Zimbabwe, ndinoda kuchingamidza hii muchirongwa chishondo rino cheve chidiki, chandino kuunzira hii shondo rega rega kuno ku Voice of America. Ndaka mirira Studio 7, inini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC. Taita rombora kanaka nasi, tasanga nao kutitigone kukurukura ne mningina wedu wechidiki Ropa Fadzo Zimunya, arimu company inonzi Greenet Diversified Group, vari kwa mutare. Regai tinzwe kuna mukoma Ropa Fadzo kuti zvii zvavari kuita vari kwa mutare uko.
Isu tinoitwa Green Diversified Group. We are a company of young people based in Mutare. Tinogadzira banana flour, which is flour that's made from bananas, and we also do banana porridge.
Makazvidzidza kupi zvamuri kuita izvi?
Isu matangira takaita tangotanga tichingotsvagoma idea sevamwe toda kutanga a business. Then tichiverenga zvataiverenga, we then realized kuti ko mabanana anoraswa zvisingaiti, so we had to look for a product rinopinda at a lower stage in the value chain so that we can also help these farmers and also kuti tikwanise kugadzirisa that gap.
Saka makazvitanga makawanda zvakadii izvi zvekugaya mabanana achiita hupfu achiita flower izvi?
Tiri 2 munashe musarurwa neNiropa Fadzo Zimunya ndomatangira akaita tiri 2.
Saka pari zvino muchiri kungoshanda muri vaviri here kana kuti matone vamwewo vashandi vamakatokoka kuti vakubatsirei basa?
Aiwa izvezvi tatova nevanhu vetinoshanda navo because tatova nefact iri kurana, so tine vanhu vetinoshanda navo.
Zvazvakaoma sei kuti mutange bhinda ukora muri kuita iri?
But takakosha kutanga kana wazvipira kuti utange. Zvinotanga kuvhurika zvega mbijana mbijana, Mwari vanongotanga kuzarura mukana. So
saka vanhu vari kuzvitambira sei mudunhu mamuri?
Vanhu vakawanda vanenge vasinganzwisisi the kind of product tinenge tichiita nemahealth benefits aro, but also now we have demand yevanhu varoda kutenga outside Zimbabwe because these people vari kuunderstand the value of the product. So kuti vanhu vatakunyatsonzwisisa product takamboshanda.
Asi iko zvino zvi muchitarisa pamave nepamakatangira, mungati rwendo rwenyu rwafamba zvakadii?
takatanga muna November kusika izvezi. We now employ about 6 people. We now have a running factory, and we also work with over 20 farmers that know engage, although we've got a list of about 7,000 farmers that shada ku engage with time.
Kune mumwe wechidiki mukoma ropafadzo ari kunze uko akamirawo achitarisa ari kura achiti inini ndikakura ndoda kuzoitawo samukoma zimunyavo zvii zvamungamuudzewo kuti azvigadzirire kuzopindawo mubasa remaoko rekuzviitira business kudai.
Advice ndinokwanisa kupa anyone anoda kupinda business ndeyekuti the best thing munhu chaanokwanisa kuita in business is character. Kana munhu wakagara zviyaziya wabva waita idea yake kuti ndikada kuita so motaona makawanda kana neshamwari dzenyu, in that moment of excitement, character is then what will make you follow through. Mazogara kuti kopapa takati chii tinoda kuita chii.
Aiwa, ndoda kukutendai mukoma zimunya nekunge muinesu muchirongwa. Kwanhasi tombogumira pano. Mosara nemufaro, ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Zvinonzi pakaita kusawirirana mubato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West neZuro, apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Munyori mukuru wevechidiki mubato valavhumo chinoputsa avainge vatumwa nebazi rinoona nezvesarudzo muMDCT reNational Election Directorate vanonzi vakamanikidzwa kumbomira kudaidzira mazita enhengo dzainge dzapiwa mvumo yekukwikwidza dzakamirira bato musarudzo dzemakanzura neparamende kwemaawa maviri ose. Nhengo idzi dzinonzi dzainge dzisingawirirane nekusarudzwa kwedzimwe nhengo kuchisiyiva nhengo dzadzaifungidzira kuti dzine mukurumbira munzvimbo dzavo. Chimwe chinonzi chakanyanya kurwadza dzimwe nhengo ndechekuti mazita adzo ainge asipo munzvimbo dzaidaidza dzadzaidawo kwikwidza, asi nhengo dzedunhu dzakawanikwa dzichinzi dzasarudzwa dzisingakwikwidzwe. Sachigaro wedunhu vaRafael Magunje vanonzi vakapinda vasingakwikwidzwe kuMagunje West, uchitowo murongi wemusangano waWilson Makanyaire vachipinda vasingakwikwidzwe kuHurungwe West, ukuwo mutauriri webato mudunhu vaBlessing Mandava vakapindawo vasingakwikwidzwi kuHurungwe East. Dzimwe nhengo dzemusangano dzakafunga kuti sezvo vaitambira magwaro edzimwe nhengo dzaida kukwikwidza vakanga varega kuendesa kumusoro magwaro edzimwe nhengo dzavaifunga kuti dzinenge dzichizovapa makwikwi kuti vapinde vasina anovakwikwidza. Vakavandavo vanonzi havana kufara nekudomwa kwevari kuzomira mumusangano sekuvari kuzomirira musangano weMDCT kumakanzura ainge akambokundwa musarudzo yapera nenhengo dzezano PF. Musarudzo dzegore ra2013 MDCT yaive nemakanzura 14 vakarakashwa nezano PF vakakunda mawadhi maviri chete pamawadhi 15 emuchinoi. VaShelton Zifojga vekuAlaska vanoti mapepa avo akatsakatiswa izvo zvakaita kuti vatadze kukwikwidza. Vanoti chakanyanya kuvarwadza ndechekuti nhengo yakasarudzwa kuti ikwikwidze yakamirira bato reMDCT amai Chipo Mulochwa vainge vakarambwa nevanhu musarudzo dzemuna 2013. VaZifojga vanoti huori vanofungidzira kuti pane huori hwakaitwa nenhengo dzekuprovhinzi, idzo vanofunga kuti vaipa mari uye kudanana nemanga madzimai kuti vavape zvigaro. Imwe nhengo yechidiki vaDarlington Masarira vekuwadhi yekuShackleton avaipopota kudarika vanhu vose vanoti nhengo yainge yadomwa kuti ivamirire vaBen Rabi vainge vakambopandukira musangano vakambokwikwidza vakazvimirira vachipesana nezvaidiwa nemusangano apo pakaitwa sarudzo dzemuward iyi mushure mekushaya kwevaive vari kanzura wezano PF. Kunyange hazvo vachinoputsa vakazoenderera mberi nekuzivisa dzimwe nhengo dzainge dzabvumirwa kuti dzimirire bato ravo, zvainge zvave pachena kuti vanhu vakawanda vainge vasisafare nevanhu vainge vadomwa nebato. Vachivhura musangano vachinoputsa vainge vambokumbira nhengo dzebato ravo kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vawirirane kuti ndiana anomirira musangano kana kuti consensus kwete ukwikwidzana vachiti izvi zvinopunza musangano sezvo nhengo dzichinge dzazovengana. Vachinoputsa vakazopedzisira nekuti munhu wese anenge asina kufara nezvakabva kuvakuru vakasarudza nhengo vanyore matsamba enyunyuto musi wechitatu usati wasvika. Sachigaro wedunhu remashonaland west varafael magunje vanoti zvaiitika pamusangano wavo zvinotarisirwa sezvo iri nyaya yekurwira zvigaro. Zvigaro zvesenate zvakakonzeresawo mutauro dzimwe nhengo dzichiti vanhu vanofanirwa kuzvipiwa neukuru hwavo mubato, kwete kuti bazi rinoona nezvesarudzo ridome munhu warinofunga kuti ndiye anokodzera. Munzvimbo dzinenge dziine vanhu vaviri kana kudarika, MDCT inoti vanofanirwa kutaurirana kuti ndiani wokwikwidza, asi kana vatadza kuwirirana vanoenda kusarudzo dzebato dzeprimary election kubva musi wa5 kusvika musi wa12 Chivabvu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chedu chechitendero.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu, Jesu simba rangu.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu chatinokurukura nezvechitendero chechikristu. Uri musi wesvondo kudai, ari kukugamuchirai ndiPraxedes Jeremiah. Nhasi unouyu muchirongwa chedu tina mufundisi Togi Chivaviro. Mungakwazisa vateereri?
Pakadiko vateereri, isu tiri munyasha kuno kuSouth Africa.
Ndimi verumbo rwuya wakaita mukurumbira pasi rose Ebeneza.
Chokwadi. Tinokudza Mwari. Inyasha dzaMwari kuti zvinaro.
Handitya. Ndinoona imimi nhoroondo yenyu makatangira muri mufundisi mukereke reMethodist.
Ichokwadi, ndakatanga kushumira somufundisi gore ra1997 ndiri pastecheche Methodist Church in Zimbabwe. Ndakazobvako ndakupinda kuMethodist Church of South Africa muna 2007. Ndikasevha ikoko until 2011. Patakazosimudzira basa rashe tiri pane inonzi Assemblies of Pentecostal Methodists at APM. Hatina kubuda Methodism, asi ndinofunga kuti yakangova ewini yekungokurawo kwechimethodist chacho neimwe nzira, nekuda kwekungosiyana kwekunzwisa kwedu mabatiro emuvambi wesangano vanova the late John Wesley vakatanga the Wesleyan tradition inovendoya kunzimethodist ikozvinoizvi. Saka nekungosiyanawo kwemabandiko emethodism ndokungosiyanawo mamwe ari kungozvarwa matsva tichingodaro achingowanda, asi tichingotenda muna Kristu Jesu tese pamwe chete semhuri imwe chete. Saka izvozvi ndokwatiri, ndofunga raa gore rechi7 rimwe tiri musangano irori richingokura gore negore. Takavamba uriri sangano rimwe chete kana kuti assembly imwe chete yezvinobva kusvika kuma24 munyika dzinokwana kuita idzo shanu pasi rinoi. Saka hakungobata basa raMwari sekutumwa kwatinenge taitwa naMwari.
Nguva dzedu ndodzadyana, asi chandingakupei mukana ndechekuti mutipe shoko, mozotsigira shoko iroro.
Ndaisirimira ndaona rakanyorwa panapa rinobva kuna Hosea chapter 4 verse number 6 inoti, nechirungu inoti, my people are destroyed for lack of knowledge, kana kuti vanhu vangu, nechishona yoti vanhu vangu vaparara nekushaya zivo. Ndinoona kuti vhesi iyoyi ikii yezvinhu zvakawanda paupenyu hwedu. Mwari vachitisika vakatipa brendi kuti tigone kushandiswa uye kuti tigone kuresearcha nekuvandudza nekuzadza kana kwatinga tichiita fill up brendi dzedu. But chiri kuitika munyika iko zvino mukatara zvinhu zvizhinji zvatiri kukundikana pazviri inyaya yekungoshaya ruzivo pamusoro pazvo. Saka muona mato wangu manhira anhasi kuti dai Mwari vatibatsira mumwe nemumwe, chinhu chikuru chatingada kuti tinyanye kukumbira kuna Mwari ruzivo. Tinosanganisira zvinhu zviviri zvinoti knowledge and wisdom. Knowledge inove ndeya tinogona kuita zvokutsvaga, wisdom yekutokumbira nyasha dzaMwari kuti vazarire njere dzedu. Zvinhu zvizhinji zvatikona zviri kuitika izvino, mungava makereke, mungava munyika, pangava pai, zvizhinji zvacho ukatarisa kunyange nevanhu vanoshandisawo vanhu kuita zvimwe zvinhu, vanhu zvinobuda nekuti anenge atora advantage yekuti vanhu havasi kuziva. Zvounza kumwe kupesana nenyonganyonga munyika nekutadza kusumukira nekubudira kwevanhu, mungava makereke kana munyika chaimo. Saka manhera ano, shoko rangu riri pakuti patinopfuga matinamata, ngatinyanye kunyanya pane zvose kukumbira knowledge kubva kuna Mwari, kukumbira wisdom kubva kuna Mwari.
Mutipendera nemunamato.
Regai tinamate. Baba, tinokutendai muzita raJesu weNazareta. Ndinokutendai nevanga vakateerera panguva ino, mumwe nemumwe kwaari aitirwe nyasha. Chikuru chatinoda Baba, garurai nesu edu, mutipe ruzivo rwezvinhu zvinoitika paupenyu hwedu, zvinoitika munharaunda, zvinoitika munyika dzatigere. Baba, nekuda kweruzivo tikarupiwa kubva kwamuri, zvirokwazvo nyika yedu haingaparari, uye zvirokwazvo nyasha dzenyu dzinoramba dziri pamusoro pedu. Tinokumbira nyasha manyera ano vasiri kunzwa zvakanaka vaitirwe zvakanaka, vose vane miviri yakarukutika vapihwe simba, vakaneta pakunamata vapihwe simba idzva rokunamata, uye vose vanorasiswa munyika ino nezvinhu zvakasiyana siyana vapei ruzivo wokugona kuona nokuziva. Baba, wana masimba ose pega pega panenge pouya wakaipa kuzotora advantage yeupenyu hwawanda. Namata Baba manhero anhasi, zarurai njere dzedu, zarurai njere dzevana vedu, zarurai njere dzemhuri dzekwedu. Umwe nemumwe aitiro zvakanaka, tipei mweya wokubatana, tipei mweya werudo, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen,
amen. Aiwa, tatenda mufundisi. Mapo mange makateerera kuchirongwa chedu dzechitendero. Ave kukuonekai pane inongova ndiPraxedes Jeremiah.
Aiwa, tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah nehurukuro yake muchirongwa chedu dzechitendero. Kambo kanoshandiswa muchirongwa chino kanonzi Jesu Makanaka kanobva kuchikwata Christ Like Choir. Iye zvino tomboenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaaita nemutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Cariati pamusoro pezvabuda mutambo weDynamos neBulawayo City weCastle Lager Premier Soccer League watambirwa kunhandare yeRufaro muHarare.
Ini ndini Michael Cariati, ndiri muHarare. Ndinoda kukupai mamiriro aita mitambo.
Iyo mitambo yanhasi yanga yakamira sei, Michael?
Kekutanga nhasi, chikwata chine mukurumbira cheDynamos icho changa chingorohwa pamadiro chakwanisa kukunda apo charova Bulawayo City 2-1. Vatsigiri veDynamos vari kufara zvikuru nezvaitika izvi mushure mekunge mutungamiri meDynamos muri kunzimo maitika shanduko yekuti aimbove mutevedzeri wemutungamiri wechikwata ichi. Solomon Salamandwe ndiye ave president kana sachigaro wechikwata ichi. Vake nemubayiwa vari kunzi ivo vakwidziridzwa vapinda mubhodhi yeDynamos. Asi chiripo ndechekuti vatsigiri veDynamos vari kufara zvikuru nezvaitika izvi, vachitarisira ivo kuti kukunda kwavaita uku ndiko kuchange kuchiitika pamitambo iri kutevera. Asi svondo rino mitambo yanga iriko yanga ichisangana nemhirizhonga tichitarisa mitambo yakatambwa nezuro.
Tsanangurai kuti mhirizhonga iyi yafamba sei.
Nezuro makepekepe eCape United vavakashanya kunitira ti kwakaitika mhirizhonga yakasiya vatambi vamwe veCape United vakuvara. Tichitarisawo nezvakaitika kungezi, kwakaitikawo mhirizhonga zvekare apo Highlanders yakadyiwa 1-0 nengezi. Tidzokera kumashure chikwata cheCapes United chakakunda 4-3 mushure mekunge changa chakajiwa 3-1. Chikwata chimwe chiri kukwikwidza makundano aya cheFC Platinum chakakunda icho 1-0 kwamutare uku. Asi mamiriro aita zvinhu iko zvino ndeyekuti ngezi Platinum Stars ndiyo iri pamusoro-soro pemakundano ekasolaga Premier Soccer League mushure mekurova chikwata chavaikwikwidzana nacho cheHighlanders. Asi vePremier Soccer League varonga mitambo pakati pesvondo apa nenyaya yekuti musi wechipiri ihorodzi vatigire zvikwata zvese zvemupremier soccer league vachitarisira ivo kuti zvikwata zvavo zvichakunda mumitambo yacho iyo yarongwa.
Kokambo amai varubhi kubva kuna Alec Macheso tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzemapuraimari mubato rezanu PF muHarare dzinonzi dzinotanga zvisina kurongeka, uye dzimwe nzvimbo dzekuvhotera dzichinzi dzakatisadzawana mapepa ekuvhotera kana kuti mabalot pepa. pakaitwa kusawirira nambato MDC inotungamirwa navachamisa mudunhu remashonaland west nezuro apo nhengo dzakawanda dzisina kubvumirana nemazita evakadomwa kuti vamirire bato iri musarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekaya nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Chris Gande.